mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20/10/2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
upenyu hwavanhu hunenge huchichinja for the better and uyezve vanhu anonzi marefugees vafa vakuonekwawo sevanhu ndosaka vachicelebratewo pazuva ranhasi
nhasi zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti world refugee day asi imwe nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu inoti upoteri hahuperi ichikurudzira nyika dzose kuti itarisise nezvenyaya yeupoteri
president chamisa nezuro chaiye vakataura kuti hapana munhu anoraswa kunze ukabviswa apa unonzi aiwa redeployiwa woenda kumwe munhu wese ane basa rekubata nokuti basa riri pamberi pedu reswa 23 august rakakura
bato rinopikisa recitizens coalition for change harisi kubuda pachena pakushorwa kwaro pamusoro pezvisarudzo mubato iri iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc nhasi zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi pose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti world refugees day iro richacherechedzwa pasi pedingindira rekuti hope away from home uwandu hwevapoteri pasi pose hunonzi hwadarika mamiriyoni zana kana kuti 100 million uye vakawanda vavo zvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana vari kupotera kunyika dzine upfumi huri pakati nepakati kana huri pasi nhasi vanhu vari muupoteri padukwi refugee camp mubotswana vanoti havasi kuona chikafu chinovakwanira shingirai madondo anotipa nyaya inotevera
zvizvarwa zvezimbabwe 16 zviri muupoteri pakamba yepadhukwi zvinoti hazvisi kuwana chikafu chinozvikwanira mumwe wevanhu ava vasenzeni ndebele vanoti vane mwedzi mina kana mishanu vasingapiwe chikafu nesangano reunited nations high commission for refugees
takange tichipiwa chikafu ibhaikuti chikafu chakanga chichijonga pasi chikafu chemonthly food ration but since this year hatina kupiwa chikafu mujanuary takapiwa chikafu mufebruary till all this month till last month ndipo takapiwa chikafu tizviraramire kuti sei handizivi kuda kwamwari
studio 7 anakukwanisa kunzwa divi reunhcr sezvo mukuru wesangano iri pamuzinda uyu vamadhodha nasha vanga vasingadaire nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo asi vanasha vakaudza bepanhau resunday standard kuti sangano ravo harina mari inokwanira vanhu vari muupoteri vandebele vanoti zuva riri kucherechedzwa revapoteri pasi rose harichina zvarinoreva kana vapoteri vachiyaura nenzara munyika dzavagere
when it comes to world refugee day chikafu chakanga chiripo mavheji ese nenyama yakawanda vanhu vakanga vakawanda chinoshamisa ndechekuti iye zvino chikafu vano vashoma maybe nearly 1000 or less than 1000 but 10.5 by the time iye zvino we are less than 1000 or 1000 chikafu hakuchisina togona kupiwa nyama chete sometimes rice nenyama
sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengeteka kwevapoteri yerefugee warfare committee pamuzinda wedhukwi amai patience takauna vanoti hapana chavangataure maringe nemamiriro evapoteri zuva reworld refugee day risati rasvika
sachiyapesano wemarefugees nduku refugee camp handina zvandingataure panguva ino nezvemarefugees ka zvakare ndisina kupiwa mvumo nemaauthorities kuti I can say anything about the refugees
mumwe wevaimbo muupoteri akadzoka kumusha vanemochuma vanoti vapoteri vaigona kugara kwemwedzi mitanhatu vasina zvikwanisiro zvinodiwa muupenyu hwemunhu zuva nezuva
panyaya yechik chikafu zvinhu zvakawanda zvazvachinjei hazvo papa sina marashin anga achinja iwanga arichusa nekuti nange pane mama type of rations ataiona tirikusvika vaita itovhuana zvimwe zvimaporiji zvataipiwa so nana farafini ayo makutogara maizi ma 6 months zvisina kumbowana kana farafini but it was the ration yataiwana yekubikisa nemapurama zvokuti tagara pasina maketi.
Vanoti vazhinji vevaimbi vevapoteri vakadzoka kumusha havasi kurarama upenyu hwakasununguka.
Pane vamwe vakaramba zvemavhiniti zvizvi vavatoita zvokutozoteva zvenharo vacha zvokutorwa mubavaitwa mumabazi acho vachiendeswa vakanotorwa kubakoko without anything kana kudya kana tugura yekuti enda kwauno kumusha kwenyuka unogara atombozivi kuti vamwe vanosvika neitei kumusha kwauka vakanogara.
Zimbabwe yanga iine vapoteri churu chimwe nemazana masere vanga vachigara padhukwi asi vazhinji vavo vakadzokera kumusha pasi pechirongwa chaikurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kuzimbabwe. Asi pane vanhu gumi nevatanhatu vekuZimbabwe vachiri kugara pakamba iyi mushure mekunge varatidza kuti upenyu hwavo vaizopinda munjodzi kana vadzokera kuZimbabwe. Dhukwi refugee camp yaimbogara vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu. Vanhu ava vachibva kuZimbabwe, Democratic Republic of Congo, Rwanda nedzimwe nyika. Asi pakamba iyi pasara vanhu vanosvika mazana masere mushure mekunge vanhu vakawanda vadzokera kumisha yavo pasi peurongwa hwaitsigirwa neUnited Nations. Sangano reInternational Trade Union Conference rinoti gore rapera vanhu vanodarika zana remamiriyoni vakapinda muupoteri mushure mekumanikidzwa kusiya misha yavo. Sangano iri rinokurudzirawo pasi rose kuti ribate zvakanaka vapoteri uye kuvabvumidza kushanda vachipiwa mibayiro yakafanana nezvizvarwa zvenyika idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zvichakadero, gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti kunyange hazvo pane nzira dzinotevedzerwa mukubatwa kwevapoteri pasi pose, nyika zhinji dzine mabatiro adzo adzinoshandisa mukuchengetedza vapoteri vari munyika mavo. Tabata vaMasie tikatanga nekuvabvunza pamusoro pezuva revapoteri ranhasi.
Ya iri izwa rakakosha nekuti rinocelebrata atingati marefugees vanhu vanenge vachibva kunyika dzavo dzisaungira zvakanaka kana dzati chipachirungu unstable vachiwanawo kupotera mune dzimwe nyika. Saka panguva yapfuura United Nations yakaongorora zuva iri rakatoona kuti izwa rakakosha nekuti upenyu hwavanhu hunenge huchichinja for the better and uyezve vanhu anonzi marefugees vafa kuonekwawo sevanhu ndosaka vachicelebrateo pazuva ranhasi.
Iyo nyaya yevapoteri iyi yemarefugees inotadza kubatwa zvakanaka here kuti pedzwe? Ndinobvunza nekuti ndinoona kuti kuZimbabwe kune marefugees ekunyika dzakawanda, asi mukaenda kunyika idzodzo zvakare munowanawo kune vapoteri vekuZimbabwe. Hapana imwe nzira here inogona kuitwa nayo, inogona kushandiswa pakupedza nyaya yeupoteri?
Nyaya yeupoteri inyaya inokwanisa kupedzwa kana hurumende pasi rese dzaka respekta atingati kodzero dzevanhu. Tinoona kuti pakupotera apa vanhu vanopotera panyaya dzakasiyana siyana but over time takaonawo kuti vanhu vanopotera kunyanyanya vanenge vachibva kuAfrica uko inyaya yehurumende dzisina kumira zvakanaka kana kuti pachirungu anenge achizima unstable economies. Saka tinoona kuti pasi idese kunyaya manyika dziri muAfrica inyika dzine magovernment asina kumira zvakanaka atingati pachirungu ari siri stable. Instability yacho tinoona kuti yakanyanya inenge ichienda panyaya dzema tongere yenyika anoafekta atingati kodzero dzevanhu dzinoisa kuti vazosumukawo vachienda kune dzimwe nyika. Izvi zvinobva zvakangasa zvekare atingati upfumi hwenyika kana kuti ikonomi unoshayisa vanhu vakawanda mukana yekusevenza munyika idzodzodzo. Tisaka tichizoona pachizoita migration yatingati iyo inozokonzesa futi marefugees kuti vakawanda vazova vachiwanika vari mudzimwe dzinyika vachitsvagawo kuti vaone kuvandudza upenyu hwavo nokuwanawo kana mabasa kana kuti kutizawo atingati mapersecutions anokonzereswa nekuva unstable kwenyika idzi. Saka izvi zvinhu zvokuti kana nyika dzese pazinonobva kuUnited Nations vachisangana rive riri zuva rinofarwa kuva rinonyanya kukoshesewa nehurumende dzese kuti vawanewo vachitaurirana kana kuti kuona vachionesana kuti nyaya yemarefugees inyaya yekufa kugadziriswa kuti pasave nekunyanya kuvhiringidzika kunoitika munyika dzavo kunokonzera kuti paite vanhu vanozoenda vachiendawo nedzimwe nyika vachizonotanga upenyu ikoko.
Anotarisa mabatirwo anoitwa vapoteri ndiani? Nokuti ndinoona kuti mune dzimwe nyika dzakaita sana Botswana kwandakamboita upoteri dzinoita sokuramba zvimwe zvinenge zvichidikanwa kuti zviitwe kana kuti zviitirwe vapoteri. Anoongorora mabatirwo anoita vapoteri munyika dzese ndiani, uye kana pane zvavaona zvisina kufamba kana kuti zvisingafambiswi zvakanaka panoitwa sei?
Ya ipapapa kuona yatingati wofe yevapoteri inyaya dzinge dzichiongororwa nenyika inenge yabvuma kuti munhu apotere munyika macho. Tinoona kuti pane inonzi United Nations Refugee Program, iyo basa rayo ndiro kuonawo zvekare yatingati wofe yevapoteri vasati vadistributwa kana kuti vasati vaendeswa kunyika dzine dzaidentifaiwa kana kuti dzinenge dzichibvuma kutora vapoteri. But kana vapoteri vatochipinda munyika idzodzo, for example seBotswana yamataura kuti kana vapoteri vatopinda munyika idzodzo, its tingati responsibility yehurumende inenge yabva kuti munhu aisewo application yake yekupotera imomo kuti vaonewo zvekare kuti vapoteri vawanawo mawofeas ari nani.
Avo vange vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare neStudio 7 kuTexas muno muAmerica. Zvichitevera mashoko ekuti vamwe vakuru mubato reCitizens Coalition for Change, kusanganisa umwe wevatevedzeri vemutungamiri webato iri vatendai biti, vanogona kuva vakakundwa musarudzo yekumirira bato iri. Vazhinji vari kupa pfungwa dzavo pasocial media. Vamwe vanoti vabiti ndivo nhengo yeparamende inoshanda neruzivo rwakadzama mudare iri. Vamwe vachiti kana vakakundwa, zvido zvevanhu ndizvo zvinofanirwa kuiswa mberi. Pari zvino CCC haisati yazivisa kuti vacharimirira musarudzo ndevapi, richiti vachaziviswa mangwana chitatu. Tabata vakafano bata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere kuti tinzwe pamire bato iri panyaya yavabiti.
CCC tukufara zvakanyanya nekufamba kwakaita sarudzo kana kuti candidate selection process yedu. Pakutanga kwegore vachamisa vanovaivo chain champion in chief kana kuti mukuru president wedu vakataura kuti gore rino tichange tichiita citizens campaign zvakare macommunities kana kuti vagare vanenge vachisarudza vanozvamirira kuparliament nekukanzuru. Ndo zvatakaona zvichiitika mwedzi yapfuura. Takaona kuti macommunities mazhinji vagari vakawana mukana wekusarudza ivo vachazvamirira. Tichazoudzwa munguva ichateera kuti vakazobudirira ndevanani.
Advocate Maere, vazhinji vari kukatyamadzwa nenyaya yavatendai biti. Pane zvamukatiudzawo here zvinofungwa nebato renyu pamusoro penyaya yavo?
President Chamisa neZuru chaiye vakataura kuti hapana munhu anoraswa kunze ukabviswa apa, unonzi aiwa redeployiwa woenda kumwe. Munhu wese nebasa rekubata, nokuti basa riri pamberi pedu reswa 23 August rakakura, basa rekuzotunga nyika zvakare rakakura. Munhu wese anenge aripo anowanirwa pake pekushanda. Saka macitizens nemachange champions ose vakagashira zvakabuda musarudzo dziripo kana kuti dzakaitwa, and tinenge tichizoudzwa mberi kuti zvichazofambiswa sei, ndiani achazoenda, akamirira kupi, ndiani achazodeployiwa achienda kumwe.
Advocate Maere, munoti kuruzhinji rwevanhu?
Tinoyambira vagari kuti tine basa huru ratakatarisana naro REMSWA 23 August basa rekubvisa ZANU PF nekuzoisawo hurumende ine hanya nevanhu inoisa ma citizens kana kuti vagari pamberi ichitarisa zvakare zvido zvavo nekuti nyika itongwe zvakanaka nevatungamiriri vanotya Mwari vasingabe vanoisa zvido ne welfare yema citizens pamberi.
Vakafano bata chigaro chemutauriri weTriple C muzvare Fadzai Mahere vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti vanorwisana nehurumende yeSudan vakapinda mumahofisi nemumba meumiriri weZimbabwe muSudan, amai Hilda Mafudze, vakaba zvunhu zvinokosha zvaamai Mafudze. Mugwaro kuvatori venhau, bazi reSudan rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rinoshora kurwiswa kwakaitwa muzinda uyu, richikurudzira kuti dzimwe nyika dzishorevo zvakasimbisisa zvaitwa nevanopfurikidza mwero. MuZimLive.com makare mune nyaya inoti vanhu vazhinji muZimbabwe vari kunetseka nekushiya pekugara. Ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee regore ra2023 inoratidza kuti vanhu vazhinji vanorarama nekubhadhara pekugara kana kuti kuroja, vachiti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevanhu munyika zviri kuroja. Newsday rinoti vanhu veZimbabwe, Malawi, Zambia neBotswana havachabhadhariswa mari yakawedzerwa kana kuti roaming pavanenge vabuda munyika yavo vachipinda mune nyika ipi zvayo paina idzi. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova gurukota rehurumende muhurumende yemuchakabvu vaRobert Mugabe vasevhia kasikuwere vazivisa kuti vachakwikwidzavo kune kuve mutungamiri wenyika musarudzo dziri kuuya. Vakasikuwere vakazivisa izvi mugwaro ravakanyorera zvizvarwa zveZimbabwe nezuro. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mhega zvamunofunga.
Frank Guni veZANU PF, aiwa baba iwavo ndavapasana. Murume anotaura iyi, murume anotaura iyi, kuti ZANU PF haisvidi manje. Vaichatosvika pakudomo kutomuongorora kuti vakamhomira sei. Vataura chokwadi, pane zvema business izvi. Vataura murume iyi, vataura.
Makadiwa namukoma Tanono Kahwande, namukoma Blessing Zulu, namukoma Jonga, nanatete Ningirikini nevamwe vese apo vana musanganya. Nzwai kanyaya iripo, inongodongobvunza kuti koiyo ZANU PF chine gwadza chii kuti izonyanya kuda kutarisa hapwa dzeTriple C kuti vari kufamba sei. Ivo zvavakaita zvavo, pano vakavatevera here? Vakangoita zvavo vangadini, vangadyanana, vangaparadzana, vangatukana, vangaita zvavakaita kusvika nhasi, vamwe vapanduka vaakutipesa bhora musango. Vaionekwa nani vega? Ko ivo vaakuda kutarisa zveTriple C kuti vazive kuti iri kuite irikuite zvozodii, zvozovapei, vozodii kwazviri. Hangavasiya nezvizvina neba, ivo vakatopedza bhoo madhiri kusaidi kwavo. ZveTriple C cherekatungana cherekadi yagara zviriko izvozvo mumba kuti kana umwe angabviswa pachinzvimbo chaanga ichida zvinomubata, mara hazvirevi kuti hanzi kumubata kwazvamuita kuti hanzi kwaipi Triple C achagoni kutovhoterwa kati achagoni kutotonge nyika nekuti vapesa ivo vakapesana vangadzingana chinotimba vangabvisanani vakanzvini havanonge vangoripo zvavari kuti tinokunda asi vakabvisa vamwe magweta avo anovasimbisa. Saka zvisu hatinei nekuti hanzi kwai vanyinye kuti tanzi kwai Triple C rikende kupi zvino izvi hazvina nebasa zvokuti rikende kupi, titori bho takatodaro ende zviri kutoita ende zviri kutofamba. Makadi henyu koko.
Izvo zvaitwa naChamisa naMahere naGift kurasika kwavaita uku, havangarasi mumwe wavo wechitema votora ma British vana makamu vachivaisa iko kuti munhu ngaamire sure kwemunhu kutitidzira uko intimidation vagara vanga vasingachidi biti vakati kuti timurige zvakavanda changoti vanhu ngavamire sure kwemunhu vagara vasingachimudi.
Pastor Dio, mrisimusi. Yeah, dano natura wane triple siri. Ne like unga paneka chitsu zimkati. Because you are kuti anzitozo zivisa mazita mso chitatu. Yeti chitatu ya chunduo pawari kuendesa mazita kunomination uko obvana unzwa. Saka pane wamwe wanangano zvinyuto zvavo. Vanozokwanisa kudzoka here kutriple siri yedikota ko kuwapa zvinyuto izvozvo. Alright, kana vachinge wapa zvinyuto zvacho izvozvozvo, vanozokwanisa kuzvigadzirisa here yeti iwo mazita anenge atoanaunzwa kudaro. Saka vakazvigadzirisa vanozokwanisa kuchinja kandidhedhi yaiya woisa uyauya uyu here zvinhu zvacho. Amen, amen. Ndibatsireiwo macitizens.
Pastudio, kwakadii kustudio 7 ikoko kwana mukoma tanonoka wande na jonga kandemiri wana Blessing Zulu Mercy team. Aiwa studio 7 ipiritsire hope, hai piritsire hope. Usina kuinzwa kutovati, usina kuinzwa studio 7 hadzibati hope. Uchingoinzwa chete haiwa zvezvatodhakwa habva kutovata. Ya munoti gonera studio 7 rambai makadaro nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Ndomorisa team rangu kusagambe kwamapretu kondoti hei wakomana pamberi netriple C. Gapinde mukomana siyane Zan PF zvinhu zvaoma izvi. Votai triple C munhu wese koko. Tinokudai studio 7.
Maniri maswera seiko pa studio 7 apo. Ini ndirikumbirisawo zvikuru kuti audio yangu indisitsirewo kuna vamunangagwa. Ndibvunzei kuti hanzi iri kudiko miri. Tiri kunzwa vachema-chema vamunangagwa vari kuchema nebusiness community ice. Ko zvavarivozve vakati vachingopinda mupawa vakabva vati tek nebusiness community vakati taigadzirira vane mabhizinisi takugadzirirai shamhui nemunyu. Ko inga ndivo vakatanga hondo yacho wani. Takazviziva hedu kuti hazvipere mushe izvi. Vakuchema izvi. Ko handiti kurwa here? Kondo vakatanga wani kupinda murinyi vakapfeka magrovosi. Zvino kana vapinda murinyi vapfeka magrovosi kana chatanga wakuti muraundi yechitu wakutanga kuti hanzi anorova kumeso. Muguru vatosimba dzisimbe. Vatosimba dzisimbe muguru. Takazviziva hedu kuti tungamirira akachenjera chai chai haiti hondo nebusiness community. Business community ndiye akabata nyika mukuru. Hakuna kwamunoenda nehondo yenyu.
Komichi, zvakaramba zvimwana wamai kuMDSU, zvakaramba, ndozvazvoita, ndimurambi zvake ari paJoburg apa, yo, navaguni tokutendai kutaura chokwadi, mamire taupfumi kuti tari kureseka nepati yenyu izani, asi muiudzowo kuti gadzise kune zvepolitics uko, ndokune muzongozongo unokonzeresa kuti, nyika yedu irege kumira zvakanaka, ipapo manje vaudze chokwadi vamunangagwa kupolitics uko, vanasikala vavaburitse, zvese zvinodiwa. Zvose zvemasanction zviya ngavangogadzirisa zvinhu zvingofamba vaitewo sokuti munhuwo musvinhu makasumuka mose vanhu vezano muchimuudza vamudhara wenyu kuti mudhara apapo sezvamuri kuita zvaino mukangotaura zvokuti pari kuresvika pamilitary police apo papi musingavaudzi straight mune moresa. Saka garai naye mudhara anogona kungopinda futi idipfe kana mukamugona kumuita zvakanaka bati kana mukasamuudza achiramba achimhaya bani zvaari kuita zvaapano pakatoipa isi tovambirako kusisi ikoko.
Pamusoro studio 7 makadii kwevana mukoma tanonoka wande apo aisi pano tinofara hedu pano patiri ndineurombo nakoda uyo anozvitupa madzacho zvirovadendendo kutaura zvozano zvisina kana nematiro ese nhoroondo yavanoziva ndo yatinodya here kuziva nhoroondo kwavanoita ndo kuti tine kudya here hatisi kuguta tine nzara takafenga matumbu. Usada kutaurira zvenhando zvokuti udza kuti kanzi nevane nhoroondo vezanupf zvine basa rei nevana veruzhinji rwezimba. Chichamakanesa kwachiruku, chichamakanesa kunasvuku, chichamakanesa muharati, chichamakanesa kwamutare, hapana kungowawata chete ngogona kufungudzira nekurova vanhu. Zvino tinoti tirovei asi hatimbochinguvhotedu mumwoyo yedu hamutitoreri muchagara makadaro nekutaura zvenyu zvezvinhoroondo zvenyu izvozvo.
Idzo dzange dziri fungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makumi nemakumi vapoteri vanobva kuAfghanistan vanonzi vari kupinda muSerbia zuva nezuva vane chinangwa chokuwana upenyu huri nani. Nyika yeTurkey ndiyo inonzi inowana vapoteri vazhinji pasi pose, kusanganisira vapoteri vanobva kuSyria vari kutiza hondo munyika yavo. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vacharamba vachitambira mamiriyoni nemamiriyoni evapoteri vazhinji vavo vachibva kuSyria. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanokurudzira kutaurirana pakati peAmerica neChina. Mashoko avaBlinken awa anobvumiwawo nehurumende yeChina. America neChina vari pakati pehurukuro dzokubvumirana nemashoko avaBlinken kuti vadzikise kusawirirana pakati peChina neAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi pose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day. Imwe nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu inoti upoteri hauperi, uchikurudzira nyika dzose kutarisisa nezvenyaya yeupoteri. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change harisi kubuda pachena pakushorwa kwaro pamusoro penyaya yavatendai BT. tashika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.